mashoko avakagame anoratidza kukosheswa kunoitwa nyaya yedzidzo nehurumende yekuhwanda vachiziva kuti maticha ndiwo ari kupasenda yekurigava kweeducation. Amuzvikora tinaro ndire kuti muzimbabwe munotori neshotage yematicha anokwana kuita 90,000 tikatarisa vatakatrena vari unemployed vese tikavaemploya hatitombokwanisi zita compliment kwatisara kwandi kuita nhasi varayiridzi vazhinji itori pararamhanya kutotisa muzimbabwe nenyaya yekuti hurumende yedu haisi kukoshesa nyaya yedzidzo sezviri kuitwa kurwanda. Vakataenda kurwanda vamwe vari kuenda kunana kata ari kune dzimwe nyika dzakasiyana siyana. Dambudziko redu ratichaita ndere kuti zvikoro zvedu zvichasara zvisina varayiridzi kana umwe chete. Tinokurudzira hurumende
Asika vamasarauri apa inyaya yedumbuka iyi tiri kuona varayiridzi muzimbabwe vari kunyunyuta nenyaya dzemihoro vakanga vawana mikana yakadai munofunga here kuti vangamirira kuti zimbabwe ine varayiridzi vashoma regai ndigare?
Hongu ndotoziva kuti varayiridzi vari kutambura zvakanyanya, saka tichigara tichichema kuhurumende kuti ipaivo varayiridzi vedu mari inotenga. Hakuna murayiridzi angagarire izvezvi zvatiri kuona izvi. Zuva nezuva vachiri muno havasati vawana mukana wekubuda, vese vanenge vawana mukana vachaenda. Saka tiri kuramba tichema kuti hurumende yedu onai vanhu zvaita education, bhadharai vanhu vasati vapera kuenda. Hatitsamwiri avo vari kutiza vachienda kune dzimwe nyika.
Izvo zvirongwa zvinenge zvichiuya zvakadai zvinenge zvichienda zviri mumaoko ehurumende here kana kuti varayiridzi vanongonozvitsvagira basa kurwanda voenda?
Nyaya yekurwanda chinenge chiri chibvumirano chichaitwa pakati pehurumende idzi mbiri vachisaidirana basa. Saka mukunyorerana kwavo kana vazofunga kudaro tiri tichikurudzira kuti vaise nyaya yemalabor rights kuti hwanda yacho izokwanisa kuremekedza kodzero dzevashandi vachiteedzera maconventions ese akatarwa neinternational labor organization. Chimwe kana mudziko rekuti vamwe vavarayiridzi vari kuzoenda kune dzimwe nyika vari kuzoropatwa mumutapwa vachishanda manohwa avo vachinyimwa mamatelevhizhoni vachinwa makatiri nezvimwe. So that I don't have to have a lot of snap like